Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevhidhiyo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nhasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuvarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofambai navo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda. Asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita, tichidawo kuti tiprotect zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyama. Hakusi kwai vaitota vaitoronga zvekuti vabudise goridhe kubva kunze kwenyika.
Vamadhuku vatiwo kunyange vaangel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatombozivi vanga vachonditaurira kuti nditaurire vanhu kuti hasati atombosangana nemudzimai wapuresident uye haana kana mwana wemhuri yapuresident waakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaangel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyora manyepo pamusoro pavaangel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe. Nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegovernment chete, ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka, izvi hatizvitambiri, izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumba make dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano.
Kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno, ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana Zak, Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kupi? Toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe wavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya, vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende. Avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi, iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana, yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi achiratidza kuti akapotsa. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendiswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Dare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. VaHelen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vaMotsoaledi haraifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kutaura nevanhu vanga vaine maZPP permits. So ipapo dare rakareserva judgment nyaya yacho yakanzika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa rinonziva Kaitobi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra department ramutswane anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuirwima, saka vakawirirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzika nedare. Asi vari kuwirirana, vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura, tinowirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa daitaka zvimirira tega taigona kubudirira. Inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahumine nyaya iyi vakakonzida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamaZPP zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika, zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano nekanzuro inoona nezvesarudzo muSADC yeSADC Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti SADC ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSADC iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSADC Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano wezano PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinhare mbozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU-PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanhare mbozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samutsvare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANU-PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panhare mbozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Ndiri mama akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa, ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Vari kufambawo vachichidzira vanhu kune dzimwe nzvimbo vari kutotaurawo kuti tiri kuthreatenwa ne nenyaya dzema message iwaya kuti izvoni president vanenge vachikona iyi mairirano nemaitira munenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wekwabhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwagutu kwabhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna president, akatumirwa vanhu matext message. Saka vechidiki vesanupf vari kufamba mumaraini vachivhundusira vabereki vachichidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese president vane nhamba dzenyu mazvona, voterai siri ZANUPF nokubatai afuta malezi tinenge titoziva nepamuchavhotera pose.
Vamwewo vanoti kushandiswa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vanove mugaro womampandawana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato reZANUPF iro ravasingatsigiri.
Nguva inozviita sangana zvine mameseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zveZANUPF ndinotyo kuti zvinofoni iyoyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodawo kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chichipi zvacho chinoitwa neZANUPF.
Asi mutauriri weboka revechidiki muZANUPF muMasvingo vachausimungana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vamunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media, asi social media chii chinogona kungogadzirwa nemunhu? Ini pache zvangu ndinogona kudogadzira screenshot ine mutungamiriro webato vanelson chamisawo vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe tsanangudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC muMasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruwa vachiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panharembozha dzevanhu pasina kuwirirana. Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra vaArchibald Madhidha vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Izvi zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina dii raakarerekera ari kushanda nebato riri kutonga.
Vagari vekwaGutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANUPF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi. Taita mumwe muyenzi atitsika muno mustudio, muzvare Manyara Irene Muyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Tinokuchingamidzai nemufaro, muzvare Muyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDC chii?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring. Iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataura aya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowana aya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa unobva ufumi ihwohwo. Saka isu takatarisa sebato reForus tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwa tinoti federal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForus tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForus tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika izvi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandaa ndinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri hwenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare mhuri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato hatingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndo zvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edu atinawo, tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyo yatinenge tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partnership munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya, munoionawo sei? Zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda, and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana vanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe, zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi Muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganyauye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuno kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanouti museve, zita rake ndiEdson Kana. Anozivikanwa nere magitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
Osindi mwindu wesungura ndakaberekerwa kugoko mitsege yekukoma kuchireya nandikare ndakatanga ndimugrade 2015 ndopandakazonyatsopinda mumadhikare zvizere ndaashanda namukoma somangandiende
vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakatsakakatsa kudai
zvakambotanga zvinoka zvainoka ndava vakashaya havo ndimugrade 3 nandikire mudiki 19 mutendero ndovanga varipo o zvaitova zvinoka handai ndikangoneka makabata dhikare ndaigona vaikafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitoka ndichitorera dzita rangu wakavepa ndaibva ndakubata huku dzavo ndonotenga huku dzitari rangu wakagumisira vakunga yabati madzitara aika huku dzedu dzopera kana
bhozichindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa sei nimhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndosong yangu yanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuridzisa ivo vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vanhu
inga muri kusenza matambudziko imiwa muri kusangana nawo ndeapi
matambudziko aripo ndozvikange uri muindi mudiki ndichakutanga kunenge takakuomera chaizvo nenge yakaoma su kutambirwa kunotinga sei kunenyika mwedu muno magara kuvidio magara aripo nechemugara chero kaende kamuziki kumaredio station kuridza kwako kunenge kuchionesa because vanhu vanenge vachingotora muziki yavo vachiitarisana pasi kwagara kune vagara vatoripo dhando vanenge vachingoridza
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzangu ndidzoki dzisina kupomerwa 263-773-865-252
aha mwana goko arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzvi
mwana goko zvamai manje mukangondibudira nechiuye inonzi yambiro yeyi hai mushuwa ndinobva ndanyatsonzwa kuzvisokati ndavayambira vanhu
mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana gokwe ari parunare kugokwe achikurukura nesu kuno kustudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeal jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Gaina Saidi kumede achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga obesiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMabasa 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
okuvezwe yiAl Jazeera kubalulekile ngoba kuwufakazi ngesikokophela ngesiqiniseko ukuthi iZimbabwe ibuswa kanjani, intshontshelwa kanjani, iguquluzwa kanjani.
Umsakazo weAl Jazeera wethula ihlandla lakugcina eliveza ubukhohlakali yokuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate that deficit.
Bekungafanelanga umphathi ntambo umtswaleti aqede amemezele ukusulwa kwama-permit la.
Impilo yabalama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zabahluleli benkantolo yePretoria High Court. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umsakazo weAl Jazeera wethule ihlandla lakugcina lefilimu yawo ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekuhuquluzeni kwegolide leZimbabwe namhla. Njalo oluveze sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lonkosikazi wakhe Auxilia bathinteka kabanzi kulolu daba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo iningi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yiAl Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia ecingweni ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamchina yazo yini ukuletha imali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi uAngel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. UAngel utshela njalo intatheli zindaba zeAl Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye umongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mgabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamchina uMgabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mgabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela ibhadala i-civil servants. Yilungisa imigwaqo yonke edilileyo kodwa sibona ngani imuli i-first family iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident okhona osabusa kayishwa ecourt.
Umafa ukhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe umnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi yikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF umnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo weAl Jazeera. Libona ngani ngamanga konke okuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabe bandla leZANU PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla namalanga ukuthi kulobuhuquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcwethi yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza bebuthelela umnotho besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yi-Al Jazeera. Ngokunjalo uthi inqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe, sekumabandla e-civic society, sekukuma opposition political parties. Lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu aphakathi kwahulumende sokukuma civil servant.
Abanye abaphatheka kudokumentari le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lo mnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthias lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kusenjalo igqwetha elimele umnumzana Hubert Angel usikhwica mfundo Love Momaduku uthi wayekwazi ayekwenza ngesikhathi ekhuluma labezindaba abe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMaduku utshele intathelizindaba eHarare lamhla ukuthi u-Angel akazange athengise igolide okungekho emthethweni njengalokho okuvezwe kufilimu ye-Al Jazeera.
You may realize that these are things that are difficult to understand because you don't live in the world of how national intelligence operates.
Lizananzelela ukuthi lezi izinto okunzima ukuziqonda ngoba lingaphili emhlabeni wokuthi imisebenzi yezobuhloli kuzwe lonke isebenza kanjani.
Ngesikhathi esethulela intathelizindaba akuthunywe ngu-Angel, uMaduku uveze njalo ukuthi bazathathelwa amanyathelo abe-Al Jazeera kanye labanye abantu abakhuluma kubi ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana. Kodwa umnumzana Timothy Sibanda ohlala eHarare uyayisola lenkulumo kaMaduku.
Kutshengisela ukuthi vele njengelizwe asiyindawo, asiyindawo ngoba abantu baqakathekisa imali ukudlula konke. iprofession yakhe sibili uyavunyelwa ukukhuluma khona lokho kahle kodwa lokana kusukusobala ukuthi izimali njalo legolide kuyajunjwa kuleli lizwe so yena nxa esisho njalo ye ngumsebenzi wakhe ngayenza kodwa hayi kuyasolisa kakhulu mina elami ibizo ngumike yompala
umnumzana abekezela gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute laye uthi
kuyilizwe elilezibuse sibili kade kumele ukuthi nga bonke laba bantu abaphuma kudokumentary ngabayehla ezikhundleni ngoba bayangisile uzulu wonke eZimbabwe langaphandle kwelizwe ngecorruption engaka igolide elingaka mali iphuma elizweni kulabantu abalideservayo abadeserve imali le belamba bephiwa imali ezingatsho lutho bephiwa imali ezingahlanganisi lutho amateacher amaveteran amasosha konke la madokotela bephiwa imali ezingahlanganisi mzimba bekufanele ukuthi ngabo konke laba bantu bayayihla kumele ukuthi ngabayehla kuyindawo kwelizwe elisiselomthetho i-rule of law
umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi akudingakali ukuthi kwethuselwe abantu ngokuthi bazothathelwa amanyathelo njengalokho okuthiwa ngumaduku
ema kuyikuthi balakho abafuna ukuthi bakuchasise khonoko okuchasiswa ngu-professor Maduku khathesi ukuthi hayi hatshi ngesiku-operation ye-intelligence hayi akuzange kube mhlawumbe lo mchabango kumbe le smuggling yena leyo ekhulunywayo akabayichasise kuchace ebantwini engingakuvumelani lakho mina ikuthi kukhanye sokungathi mhlawumbe sokuyethuselwa abantu sabe sesicabanga ukuthi hayi ngempela kukhona ukuchaya manzi
umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu uthi kuzwisa ubuhlungu okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende labahuquluza umnotho welizwe
kahle kahle ubusela abalapha eZimbabwe sobukhomono kokuthi akusosoyibusela sokuyinto nje esijwayelekile okokuthi vele sesimelele ukuthi izimseki layo ifake i-corruption nobutshontsha nobugebenga kube yi-curriculum yabantwana besikolo kuvele kufundiswe esikolo ngoba akusena meaning osokwenzakala ngoba kathesi sebezama ukukonfusa uZulu sebesithi sizobopha abantu abakhuluma nodaba lolu sizakwenzani sizasebenzisa umthetho kwathini-thini kodwa indaba le isaqalisa bake bathi hayi ngamanga basuka bathi sebefrize ama-assets kathesi sebephenduka sebesithi hayi kwakuyi-operation esasiyenza kubuhlungu okuba ngumntwana weZimbabwe
asenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi yikhona bezokwethula umbiko wabo phezu kwalolu daba amapholisa eZimbabwe athi asehlolisisa udaba lolu njalo ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selivale ama-bank accounts abanye okuthiwa bancedisa ukuthi kuntshontshwe igolide leZimbabwe elithengiswa kwamanye amazwe agoqela eleDubai Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumeli
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zedale le High Court kwele South Africa kulandela ukuthethwa kodaba lokwesulwa kwama-permit abo ePretoria High Court. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Omahluleli abathathu abedale lePretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethwandaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo ngomnyaka ka-2021. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwalede wethula umbiko othi ama-permit okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aza kwesulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine, umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation umnumzana Thembeka Ncwayitobi ucela umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMthwaledi wethula lesi nqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapemithini.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZEP,
bekungafanelanga umphathintambo umtswaledi aqede amemezele ukusula kwama permit la engazange yaqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umelo gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo umtswaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labezimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
Is a power was exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathintambo umtswaledi wasebenzisa amandla wapha abalamaphemithi la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizana seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena lezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elithume.
Abantu asihlale nethembe nokuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo mayiwonakele iwonakele. Ibe ilungiswa ngomlomo ukuqhutshekwe kuye phambili ngempilo ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi. Kanti ke Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Zana Nelson Chamisa namhla wenze umhlangano lequla le Southern African Development Community Electoral Advisory Committee ehlolisisa ukulungiselelwa kokhetho oluzayo eZimbabwe. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uChamisa ukhulume ngokumbalwa okuhambelana lezokhetho okumele kulungisiswe kungakenziwa. Iqula leli selenze imhlangano lentatheli izindaba abameli benhlanganiso ezizimeleyo labanye. Likhangelelwe ukuba lizahlangana njalo laba kubandla leZANU PF ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala lenamhla. Sixoxe lo mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Besilomhlangano leSADC mission ekhangela ke the pre-election assessment kweZimbabwe ke sile delegation etevela ku-TCC kokhelwa ngu Mongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Sikhangela ke udaba lokubana simo selizwe sime njani sikhangela enlokhetho.
Ye, bekukhulunywa ngani emhlanganweni lo Sizwe?
Indaba esikhulume ngazo zihlanganisela ke indaba ye-voters roll esibona ngani kufanele iphiwe ke ama-political party wonke njengokusemthethweni welizwe, i-constitution le-electoral law i-verifiable njalo i-voters roll ekwanisa ukuba auditable. Sikhulume njalo ngendaba ke ye-transmission yama-result ukubana ke sikhangele ukubana kube le-clarity and understanding lesivumelwano ngendaba ke ye-transmission yama-result in real time ngenxa yokuthi yinto ke eqakathekileyo. Sikhulume njalo ke ngendaba ye-voter registration, sikhulume ngendaba yokuthula elizweni sikhangelani lokhetho ngenxa yokubana lezi izinto ezibona ngani ziqakathekile ukubana zilungiswe singakangeni kukhetho ukubana iZimbabwe Electoral Commission operate ngendlela e-professional ngendlela ke eyenza ukubana wonke amalunga participator ebe lokusuthiseka ngama-process ke esiwayenzayo thina njengelizwe. Isadikilayo i-mandate ukubana isincedise thina njengamaZimbabweans ubana sikwanise ukuzinceda ukubana ukhetho lethu lwenzwe ngendlela ke esemthethweni ngendlela yokuma-SADC guidelines and rules of elections esemthethweni welizwe, the constitution of Zimbabwe, the electoral law. Eyiyo ke egayidayo ukubana sisebenza njani ukwenzela ukuthi silungise indaba yokwenza ukhetho ngendlela ke engasuthisekiyo njengokwa-capture kuma-reports ama-mission ayekhona ngokhetho ke luka-2018. So lezo zinto sibona ngani zingalungisiswa siyakwanisa ukuba ke le ndlela ke elula ukubana ama-elections ethu eyenzwe ngendlela ke ekhangelelwe ngozulu wonke njalo ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ube xoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Induna uDakamela uthi sebele siphala senkosi esinceda abaswelayo enkayi. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube.
Isiphala senkosi kulapha okugcinwa khona, kumbe ngingathi isiphala kulapha okugcinwa khona amabele. Bese thina kudala ngingathi before I came in, bekusiba le nsimu ekadilinywa nsuku mnyaka ngeminyaka. So insimu le ingalinywa mnyaka ngeminyaka bese kusenza khona ukuthi abantu bevuna-ke khonapho, sikhangele ukuthi sigaba sonke sithi cwi endaweni e-one silime sivune benze i-proceed sezigcine. Then into leyi ibingathi ayikho effective because izokusiba lokutshontsha, bekungena amadonki, kwehlule ukubiya, and the same time lapho kulinywa khona labantu kuyabe kufanele belime. Then I said for now let's change the concept until we turn insimu yenkosi into an irrigation system. So sase sikhuluma nabantu sibonisana, it was not easy but we tried because we managed to win at least half of the population. Where we said, umuntu umuzi ngomuzi ngomuzi becela ukontribute because amabhakede amabili kumbe amagogogo amabili omuntu ozangena esiphaleni senkosi sisonke.
Yes,
so amagogogo la engangena esiphaleni senkosi, then ethi sekhona phana, we have seen abatwabethu lapha enkayi, for example koDakamela, bebethatha inkomo zabo bechapha lazo besiye gogo ngezinqola, kumbe bethatha izifuyo zabo besiye gogo ngezinqola, kumbe bethatha izimali besiya lazo egogwe ngezinqola, besiyadinga amabele, besiyadinga umumbu ngesikhathi sendlala because we are not favorable ngokulima lapha kakhulu. So kuthe sokwenzakele njalo, ngathi ngibona ukuthi no, this is not it. We can't be having iy'nkomo zethu ziphuma zisegogwe, we can't be having imali zethu ziphuma zisegogwe ezidinga amabele. But ngalokho okuncane kuyabe kutholwe ngabanye, and those who have complied the idea of ukucontributa towards isiphala senkosi amagogogo amabili bengafaka, then labana ukuthi sokufika khona isikhathi senjalo, sabe sesithi thina amagogogo ethu siwapheka at the least and the fair price, ngaze kube amabele ekhwele angaze eshe our to our years. But if the contribution from the people, we discussed that and the abantu sazwanana. Then as a result, baqalisa ukugenerate imali from the same sphala senkosi esicontribute ngabantu. So kuthithi ngesikhathi sendlala sibuzeka bezowathenga with that amount. Then abalenkomo naye buye zothatha amabele lawana nenkomo. Why did we pack it in that price? Or why did you say you can't give them for free? Because it was something new, it was something fresh. And abantu ungabayenzela into, then sibabisele amabele ngokubaholisa. It can then say next time, bengathi abasenelisi ukukhipha-ke. Then I said, no, that is a loophole. Singakwenza njalo, kungaba luhlupho, ngoba soze sikwanise ukuthi siphinde sibe lesiphala senkosi. Siyabe sesifile, so kumele sibuyele back kwinsimu yenkosi. And we can't.
Le yinduna uDakamela obekhuluma lo Studio 7 esenkayi esabelweni seMathebeleland North. Lalelani udaba lolu ngesonto.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo owazakala ngokuthi nguJC yena odabuka eFilavusi kodwa okwamanje ecula ekwele South Africa.
Nengi abaculi bezimbabwe abaphuma ekhaya baye emzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo. Omunye wabo ngumfana kaMoyo.
Igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo, kuthi-ke le stage ngu-JC. Mina ngakhulela eFlabusi, ngafunda MCT, ngase ngithi nje ukuya phetsheya, ngiqhubeka ngesifundo khona lapho ngaqala khona ukwenza into zami zomculo ze music. Ifamily khona phana MMCT nje emagcekeni empasikwe.
JC selesikhathi wezomculo pholo na igama elithi JC livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo-2008 ngiqala nje ukubhala ingoma, kodwa ngaqala ukuhlabela osingakuthi ku-professional ngo-2014 ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014. Igama elithi JC ligama elasuka from Jungle Cat. Kuyukuthi angithi kulabo manguyi abekhaya kusubala lawo begangeni phela umculo wami uyimixture of different
genres.
Ovala kamoyo uthi laye njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethuluka ngezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho ngaqala khona ukubhala umculo, ngase ngithola senginomngani ephepheni into eyangisinspayayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu la ma-companies nje Ambitious Entertainment, asebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo, asebenza labo DJ Call Me. Lamanye nje amaningi ama-artist nje asemzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibaza awe-social media ngegama lakhe akulitsho uthiye lelizwi kubalaleli.
UJC Rap Edit, JAYCWE Rap Edit. Imessage yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi unga give up iphupho lakho mangabu lesifiso sokucula noma lesifiso sokuactor noma lesifiso nje esile esingasuka sibe ngane sinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga, ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJC uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenile okuzwayo kwele South Africa. Nguye besilayo kuhlelo Woza Woza Friday. Phela sonto mnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Somoyo kumbe uJC ocula umdumo wamapiano lekwaito odabuka kogodlwayo. Siyabonga Thisa Sibanda. Live Talk namhla sixoxa ngokwethulwe ngabezindaba abe Al Jazeera okuveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomdeni wakhe labanye. Singakagqiba uhlelo lonamhlanje sikhangele ezinye ebesilazo. Umsakazo we Al Jazeera wethula ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Mnangagwa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murarikanaka muri yeZimbabwe.